Vachitaura nestudio 7 pakuparurwa kwekambani yekufrance yemotu muzimbabwe nezuro maneru vadelaus vakati hurumende inofanira kuchengetedza vanhu vese sezvinodiwa nebumbiro remutemo.
This of course is a very unwelcome event. I express all my solidarity with the family and the friends of Itai.
Zvakaitika zvakashata panguva ino isu tinomira nemhuri neshamwari dzaItai. Tinoti Itai ngaatsvakwe, ngaasunungurwe, aende kumba kwake, anogara nemhuri neshamwari dzake achiita basa rake.
Vakati vadzamara vanofanira kusunungurwa, voenderera mberi nebasa ravo pamwe nekuriritira mhuri yavo, kunyange hazvo vanorwira kodzero dzevanhu vakamboratidzira uye dare repamusoro rakati hurumende inofanira kutsvaga vadzamara kusvika pari zvino havasati vawanikwa. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano revechidiki reYouth of Zimbabwe for Transparency and Progress vadharimochuma vanoti havasi kufara nekuti hurumende haisi kuratidza hanya nenyaya yekupambwa kwavadzamara.
Action yeCivil Society zvangu ndingati vari kuzama kuti vakwanise kuwana vaItai dzamara, asi government ndiyo isiri kuisa action or effort yokuti inge ichivawana sechitsidzo chainacho mubumbiro mutemo kuti inofanira kunge ichigarantiwa security dzavanhu vari munyika munomu Zimbabwe.
Vadzamara vakapambwa mumusha weGlenview 7 muHarare masvondo matatu apfuura nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.